Ndiyo kaino zidemokrasi kaiyo yo. Mutemo weku America ka unotiwo ukachora mitemo azina kuti uri pachigaro chakadii unotongeswa. Tine mutungamiri kuno ku ari kupomerwa nyaya dzakawanda chaizvo ari kuinvestigatewa. Mugumbo uri kubuda zvino hururatidza kuti pane vanhu vaaishandisa. Saka vanhu vaaishandisa iwavo ndivo manje vari kubatwa, manje vari kusungwa. Kune makomitis akati kuti ari kuongorora kuti pane connection here pakati peivo vari kusungwa wacho nemutungamiri wacho wenyika. Saka zviri kuramba zvichingofamba kudaro. Asi chinhu chikuru ndechekuti respect inonzi rule of law, kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo.
Ongororo dzakadai idzi hadzikanganisi here mutungamiriri wenyika kuita basa rake?
Aiwaka, kana munhu atyora mutemoka pane kufungidzira kuti zvinozokanganisa kakuita basa. Unozoita basa zvakanaka sei uchityora mitemo? Pane pfungwa mbiri idzodzo. Imwe pfungwa ndeyekuti musamubate mirirai daka rapedza ndike udonge hwake, mozomutongesa. But vamwe vanotiwo aiwa, kana munhu atyora mutemo asiri pamusoro pemutemo anofanira kunitika, anofanira kutongwa.
Zvinogona here kuti pakawanikwa mhosva kuti mutungamiriri wenyika aiswe mujeri?
Kana apedza nikirike term of office yake, iye zvino achine makore mairi akaireletwa zvekare achaita makore mana. Saka we are looking at makore 6. Kana asvika pachigaro iyeiye hazvinoita kuti anotongwa chaizvo.
Kana takatarisa zviri kuitika muAmerica kumutungamiriri wenyika, chii chingadzidzwa neZimbabwe panyaya iyi?
Chingadzidzwa panapa ndechekuti vatungamiri vemuZimbabwe varipo, vaMugabe navaMnangagwa, vane mhosva dzakawanda chaizvo dzekutyora mitemo kubvira kuma1980s kuya kwakaenda gukura hundi. Nyaya idzodzo hadzina kupera ba. Kozviva inonzi corruption zvekare, yekushandisa mari yehurumende kunze kwemutemo, icrime zvekare iyoyo. Chinonetsa kuZimbabwe ndechekuti hatina anonzi ma-institutions akasimba anogona kuti iwewe hongu uri mutungamiri asi wakatyora mirau, saka unofanira kutongeswa. Hatisati tasvika padanho riri kuno kukuamika kunoku. Kune makongress akasimba chaizvo, kune makota akasimba chaizvo anokwanisa kudaro. Asi kumusha uku tine anonzi ma-weak institutions. Watungamiri wekuAfrica kana nekuZimbabwe wanotariswa sababa wemumba. Saka zvinonzi baba wemumba haatongesweba. Saka kune that culture aspect mugovernance yekuZimbabwe inotiyo hongu kana akatyora mitemo asi ndibaba wemumba. Saka baba wemumba haatongeswa. Saka kune that cultural aspect inoita kuti zviu kunete chaizvo kuti wanhu waku vatungamiri vatongeswe. But chinhu chiriko kumusha ndechekuti mutungamiri wenyika ndibaba wemumba, saka haafaniri kutongeswa. Handizivi kuti tichasvika rini danho rekuti aiwa hapana pekuti hapana kuenzanisa baba wemumba nemutungamiri wenyika. Tikabva mukasa imomo tinozokwanisa kuita ma lawsuits kuti watongeswe vanenge vachitungamira kumusha.